mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 yamavhuvhu 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafforda, ndeikoko kune maresources mashoma. Saka vanhu vanochanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu vaigarisana nekuti maZimbabweans anorenja kubva kumaSouth Africans zvekare.
Mutungamiri weSouth Africa var Cyril Ramaphosa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuratidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvipatara zvemuSouth Africa.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2, kwete $20. $20 yacho unogona kuita vhiki yose usina mbotoyewana.
Vaita kupokana pakati pekanzuru yemasvingo nevagari neavo vanopinda chechi dzepasi pemiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakashora vanhu vemuSouth Africa vanoratidzira vachidzivirira vabva kure kuti vasabatsirwa pazvipatara vachiti maitiro aya anokonzera kuvengwa kwevabva kure. VaRamaphosa vakaudza paramende kuti South Africa inyika ine utongo hwejekerere asi ine dambudziko revabva kure vane magwaro ekugara munyika nevasina. Vakati kuvhundutsira nokushungurudza vabva kure vose hakubvumidzwi mumutemo sezvo vanhu vemuSouth Africa vari vanhu vanotambira vanhu vemarudzi ose. Muzvinafundo Chipodendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts vanoti vaRamaphosa vakamanikidzwa kutaura izvi nemabasa esangano reOperation Dudula iro riri kuratidzira pane zvimwe zvipatara richirambidza vabva kure kuti varapiwe. Muzvinafundo Dendere vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nehurukuro pakati pehurumende yeSouth Africa nehurumende yeZimbabwe nemapato anopikisa muZimbabwe.
VaRamaphosa maonero angu ndekuti dai zvazoitwa neOperation Dudula zvisina kuitika vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics theANC dziri kusapota zvakaitwa na MEC Poppy na Dr. Poppy, asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence. Saka maonero angu ndekuti vaRamaphosa vamanikidzwa kuti vadavire vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa, asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr. Poppy ndo zvatangisa izvi. Tadaro nyaya hombe iripo ndeyekuti vaRamaphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe, kwete vamunangagwa chete asi pamwe chete navachamisa, vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei, nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
VaRamaphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vemuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira. Munoona sokuti mashoko aya ane chokwadi?
Ichocho ichokwadi. MaSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana. Chandinoona kunge idambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas. vane mari ma South Africans ne ma Zimbabweans ipo zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari hatisi kuvaona vachirwisana. Dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma. Ndopa ndinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kusouth africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton, achinogara kunana Blueback, kucape town, kupi kupi achizvidyira mari dzake. In fact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuzimbabwe vane mari varimo mumahospital ekusouth africa, varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo, vana vavo variko kumayunivhesiti ekusouth africa kunana Rhodes, kunana Cape Town, variko vari kudzidza ikoko. Hatisiko na bongozozo. Bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende ye South Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenta kubva kuma South Africans chekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndopaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro, nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscuswa kunzi aiwa vanhu havavengani. Chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma. Vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources. Vasina mari ndo vari kutambura. Saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo, vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo.
Masvondo maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika, zveupfumi hwenyika. Tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi ya Dr. Limpopo ava, imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe? Munofunga kuti South Africa pane zvaiyoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe?
Ndinoti dai Dr. Popi vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum, ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvekungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera. Asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi nyaya iyi yava pajekeri, vavafanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwa kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura, kana maenda kuZimbabwe kusi tisingakonei muchibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezana? Saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama, ndaona zvevara Maposa vachikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi. Saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvekuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe, yodzoka kumba yoti achataura nevamwe vedu operation dudula yoitika, vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru vekuSouth Africa vanenge vasingadi izvozvo. Saka ndiri kuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvino vachengetswa kumanikidzwa kugadzisa nyaya chaizvo.
Muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari nevanopinda chechi dzepasi pemiti mushure mekukwidza kwayo mari dzenitero idzo dzinonzi dzakakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zviri kukonzerwa nekuvandudzwa kwemitemo yebylaws mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari kunyanya vanotengesera migwagwa pamwe nevanonamatira pasi pemiti mushure mekukwidza mari dzemafa nezvikamu mazana matatu kubva muzana apo yakavandudza mitemo yemabylaws. vamwe vagari vanoti mitemo yakaitwa iyi mitsva inoti mari yemiripo yekutengesera pamigwagwa zviri pamutemo kurasa marara pose pose pamwe nekunamatira pasemiti yava kuita madhora makumi maviri ekuamerica kana kuti $20 vanhu vaimbobhadhariswa mari isingadarike madhora mashanu mumwe mugara akaita sava Edmo Shumba vanotengesa shangu nemabhachi mudhorobha vati mari iyi yakawandisa uye havana kumbopuwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo paigadzirwa mitemo yemitsva iyi
nyaya iyi hatiitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2 kwete $20 $20 yacho unogona kuita vhiki yose usina kumbotoiwana havana kana mbogara vatibvunza vangoita zvavo kumaofisi kwavo koko havana kana mbogara vavona kana munhu waani kana wavakambovona vangoigazeta mari yavo chiye vasina kana mbotiudza hatimbotoikwanisi mari iye nokuti zvinhu zvakaoma ikona unogona kungoita vhiki usina kana mbotengesa $20 $20 imari yakawandisa chose
mumwe mushandi wepapost office mumasvingo vaneed more manyasha vati mari yefaindi yekurasa marara pose pose yakawandisa panguva iyo kanzuro haisi kuvapa pekurasira marara mudhorobha
mari yakutaurwa nekanzuro yakawandisa isu tinoshandira pano papost office saka tachinokumbira sevashandi vari sevanhu vanoshandira papost office tokumbira kuti kanzuro itiitire mabhini ekuti tirasire marara tinotikonzera tirasire marara pasi kushayiwa kwemukova tinoita mabhini plus mari yautaura yefaini yakawandisa zvinongoona mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munomu mari iri kunetsa saka tokumbirawo kanzuro iti zvayataura yotikubatsirawo nemabhini kuti marara asarasirwa pese pese mutaundi
vagari vanoti kanzuro haina kufamba kumawadhi ose ari 10 ichinzwa pfungwa dzevagari isati yavandudza mitemo mitsva iyi yavakafamba vachishambadza nemotokari dzavo nezuro munzvimbo dzinogara veruzhinji meya wedhorobha remasvingo vacolin maboke vanoti vakaita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamahofisi avo nevanomirira mapoka akasiyana-siyana
that much I am not aware about that pane mota yakafamba ichitenderera but haigoni kuti haagoni kuva mabilos akutonzi ava binding kana asati ava statutory instrument because kana akadari ndezvenge yekuti munhu akona kucomply nawo isiri statutory instrument anoonetsa even kuti ainforceo even ichiri kuisa muno court bhoja asati yava statutory instrument
asi vamwe vagari vanoti vaifanira kuuya kumisha yavanogara veruzhinji nekuti ndiko kunogara vanhu vanozobatwa nemitemo iyi ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba
sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwa chidzikwe semutemo unoshandiswa munyika Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya yakanangana nezuva rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUnited Nations kuti vanhu vasapambwa nekushayikwa kana kuti United Nations Day Against Forced Disappearances masvondo maviri akapera gurukota rezvemutemo vazihambi zihambi vakaudza musangano weUnited Nations wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusa rwaruganda wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yekukura hundi havasi kuzosungwa vachiti vanhu ava vakaregererwa panguva yeutongi hwemuchakabvu varobert mugabe mukuzeya nezvenyaya iyi evans zininga westudio 7 abata nyanzvi yezvemutongerwo enyika vari mukuru wesangano recenter for research and development dr hlanai masiya kuti tinzwe mafungiro avo
nyaya yekupambwa nechisimba inyaya inoshungurudza ende inyaya inodzimba mwoyo kuti zvinhu zviri kuitika muzimbabwe yatingati civilized nation ende kupambwa uku tinoti kwave nenguva kuchiitika ende pachirungu vanoti zvinhu zvinoitika with impunity kuti panopambwa munhu especially muzimbabwe vanenge vapambwa vacho havawanikwi vachisungwa kana kuwanikwa pachizoita kana kuti investigations yokuti pawanike kuti idzi nyaya hadzifi dzakaitika futi
mune here vaviri vatatu vamungape semuenzaniso wezvakamboitika kumashure
ndichitarisa zvekumasure tinoona kuti muna 2000 pakapambwa wanonzi vapatiki dama na banyama ayo campaign manager wa David Coulthard wangu kufanana nema pambiroa hangu ito itai zamara uyaka pambwa muna 2015 uyezwe asinga zikamu kuti arkupi na nasi muna 2008 zekare takaona pachi abductwa kawa tachinga tuku pambwa nechisimba kwevanu waipura nigataure 14 kusanganisira muzvare Justina Mukoko akaonekwa achizowanika achitaura kuti vanga vapambwa nema CIO muna 2012 zvekare takaona zvekare vapoo Chizuze vachidisappear avo zvekare vasingazikamu kuti vari kupi.
Ngatitariseiwo kuti iro bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinenge richimboti kudii.
Bumbiro redu remutemo rinotaura zvekare kuti hapana munhu ane achapambwa ane chisimba kauti kana munhu ane kodzero yekupambwa umwe nechisimba ende zvinhu zvinotadza kuti izvi nangwe mutemo uripo zvinhu zvinoramba zvichiitika ende zvinoitika kana zvaitika hapana matano anotorwa ekuti paitwe kana mainvestigations kana kuti ivo vanhu vanenge vazviita zvokupamba izvi vasungwe vabatwe vachitongwa nematarezi mhosva. Izvi ndinotaura ndichipfurikidza kuti mugore rino chairo chairo ra 2022 takaona muzvare vamo Blessing Ali vachipambwa zvekare ende pavakapambwa hapana matano akasimba akatorwa nemapurisa kuti vainvestigate nyaya iyi munhu asati awanikwa. Paakatozowanikwa akatozowanikwa afa.
Nyanzvi mune yezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Bato rinopikisa reUnited African National Council rinoti vatsigiri veZANU-PF vakaritadzisa kuita musangano nevatsigiri varo kwaRusape nemugovera kunyangwe hazvo raive netsamba inobva kumapurisa yairi pamvumo. Mutungamiri weUANC vaGwinyai Muzorewa vanoti vakakatsamadzwa zvikuru kuona kuti matano emapurisa ari kutsikirirwa nerimwe bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kunge richiteverawo mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muzorewa.
Tinofanira kutumira notification letter kupolisi kana takaita izvozvo in good time. Wakatipindura kuti zvakanaka ipenzaere provided you observe zvine masitation zese dzatari zvakanaka. So musi weSaturday makuseni tatiunganidza zviri zvese sezviri yarongwa tedi yaitwa Christian Demar zvige yapo ndoita vatanga pasvika madzimai akanga akapfeka rigari reZANU-PF nevamwe varume vaive vatatu vachiti hamufaniri kafunge muchiita rally. President akati adaidzira kuti yangu yakuita rari kune mamwe masangano even though weZANU-PF wanza zvao marali.
Makamhangara here kumapurisa chiitiko ichi uye mapurisa akati kana makamhangara?
Vanhu vedu ndekuti wiri belief in peace takati tochidaidza mapurisa vakafanira kunge vaine zuva yakatiti kune nyaya iri kunoku yebuzi zviri kunzi haisati yasvika nguva yemarali asi makati gumisa kuita rali panzvimbo ino zviri kufamba sei. Mupurisa mukuru weparusae ndiye akati ini ndaansidzaizive kuti marali ndaakakaa kubvumirwa saka daa ndakangomubvumira kuti muite ndikachiti saka we can go ahead hatingarambidzwi necivilian inini muri muvaridzi wemutemo gadzirisai zvakati ndihazvichatogoni nekuti ava vanoti vane permission from HQ yekuti zvavanenge vataura ziri final inoita override zvinotaurwa nemapurisa who are supposed to be the law keepers, the law enforcers. So our people were about to come, one of them got out, like, but my, who are, my wife, I is fine, and I do know, I'm like, but I'm sorry, I'm going to daraja ya kanzirwa ya chapeiki zaka uye saka wema tambira zaka ita
saka imi maka tambira sei saranguruwe yema purisa iyo
ya kata nashika kapa utu yene kuti chinechinezi rule of law ndiyo chineza kuti kana maivesa zaraba hini kini nita haka jodi nika ya ina rule of law awawu hini kuti pani kipati na garantie kuti kana utu ni maramiwe kuti chinechini mbuloko na mwenda hauta kuti zita nini uwe zake that is because ane kambilongi kuli mpati this is very very fair
saka mune mata na amuru kutora ere kuwe ndesamberinya hii Muchi kuirira mapurisa pamwe chete na Robert Rezano PF.
Ndaina taro kai mabine rule of law wakadili tutele vichuzi munyika mwenye mime state chapter kwa zanaka nitaedi ini umeenda kukot kote kati nijako zuzepisa na wakuru wakuru hauna right you have no right behavior. That's why issue here human rights in Zimbabwe it's critical nikuti hauna recourse kata isusu taipona kwa hata su but I took the position and put it that's an example neuratiza lawlessness kilipunyika this is an example neuratiza we need to change government nekuti zilipo iza haisiti zakanaka and the thing I don't believe in is lawsuit
abo vange vari mutungamiri webato re United African National Council vagunyai muzorewa vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokashamadzwa nekungopomerwa mhosva nemapato avasingatozivi kuti ariko
zvinoseta teremembra iri kuteri kwekwenzi nokuti tanhu vanokungoti tino mechino zanupf tino mechino zanupf tata kutotaiko zvino ndechekuti tichatonzwa mukwenzira voti chero mabhaibheri okuchechi akanyorwa nezanupf nokuti wose wangosangana nezanupf akati ndizanupf tasara kunzi aha Jesu Kristu wakaurayiwa nezanupf seyakatuma Judhasi tazijaya ya nyonga ida kuti ni atizivi kuti kune basi rakadaro kwezviye kana kuti zvani zvopa muzore ya ni umete kuita na muzore ero kanyabva pasi penyanza kana kubva nekumati nekumereki kana nekuteri kwezuva ya ni muzoda kwenu nechokuita na muzore wa mumwe munyika muromo ungozonzi zvani pio zvine choka kuti muzore wa ndiani ahani wavedewa voti nyani wavedewa
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Nezuro taka kuinzira nyaya inoti amai Tokozani Kupe nomutauriri wavo Vantando Ndovu vakange vasungwa nemapurisa ePlum Tree mapurisa atakatadza kubata Nezuro azobudisa mashoko ekuti vaviri ava vakange vasina kusungwa asi pane magwaro emotikari avanoda Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndokumbira avo kuti mwedu kuno zvokwadi zvezarupiyevhu zvokwadi haa asi baba navo akatoma anofamba achikumbira vanhu mavhoti vachida mazita pavamunangagwa vanokumbiravo vanokumbirawo vhoti yenyu tasaidi zvakaoma zuva varatiosoenda kavarambira ndikati hadidi tasangana kumaelection abiri netriples ndikabiri mutsva unoudza shanduko munyika ezimbabwe kamu yu zimbabwe toda shanduko munyika yedu abiri petokuwina vana vezimbabwe atendavo
aitombotaniye machina iwayo achinzi vanosungurudza machina vateedziri michemo muno muzimbabwe hakuna vatingati vanotedzera mutemo vazhinji vashandiri havatedzeri mutemo inini ndiri kuno kuzhombe kune imwe maine ndakashandira ndichaitaura nezita racho yaizi mejiwa na nasi inozi komona wakangu chinja zita sila rungu wa mchiteo yanga tisinga badaru ma overtime inzi mwurima casuals ya donza almost for some years asa yungu ti mwurimaji ma casuals amu badaru asa waji warungu asa kana warunga China tuti ma China kana harimu rungu tuti aywa warungu wakanaka aywa hakuna akanaka kana singa badari wosi awa badari saka wosi wakangoipa kana chito wakaziriso ngazi gaziriso kuna wosi nda tenda hangu ndini kanyiri magara ndini ndikutuno kuzombe
hangu wadi nga waite zakanaka isiose zawari kuronga ni zawari kutahora isiose zizira ma short sleeve waka wanda sili kukuno kunduwa wano mapenetrita ziwa wano tungamirira wa mama yuti awo izano kutuwa urae wano wakonde wano zvizvi kuitika munyika ndiwo mainfluencer ivava vanezana vakuru vane kwachitungamidza vana pamberi kuti ngozi dzichasarira ivava vari kusaidzirwa panyaya idzodzo kurova vanhu nokupunza zvinhu zvavanhu saka ramangwana ivo vane kwachisuduruka manje kana ngozi dzako kunetsa vana vaivai kuti vachizovaona havamboonekwa izvi zvikana naitaidza mari vese kushayika kwese kwavana nhingi vese vakashayika ndivava vanenge vachikonzeresa ivava atingati handizvo vanavana kazimbe ichii chinonzi kazimbe ndivo vanhu vasingazive zvavanoita vanhu ivava imhondi vanhu ivava saka isusu tiri kuti tichaonana pamberi pachavhota 2023 tiri kupinda chiti tichavhota nemutindo
kwazivai vateri vestudio 7 indonzi yangu Samueri ndiri kusouth africa kunoku kwatiri kutotsvakawo zvokurarama ndizvo indoda zvangu kutaura panyaya dzinoitika muzimbabwe medu imomo kuti vamugwadi chaivo chaivo unonzi mugwadi uyoyo unofanira kuziva kuti handiyeiko wakatanga kuva nechinzvimbo chaari ichichi achitaura zvaanotaura izvozvizvi pakambenge pane vamwe ipapo apo pachiri navamwe baba vaitungamira zimbabwe vakazotisiya zvavo asi zvakazouya nepamwe ngaafunge kuti varipi vanhu ivavo vaimboita basa rari kuita iroro vari kupi vaimbotungamira mapurisa ngavazvibvunze kuti vamboripi vanhu ivavo zvishuwashuwa mugwadi nyika iyoyo ichakumerera minzwa zviri kukutaurira ichamera minzwa pese paunofamba pachabaya nemasutu ako uchamanzwa akamira munzwa wese wayo hakuna chisingaperiba zvinhu zvese zvinopera kana iwo zvanita izvo zvichapera usambofunga kuti unoramba wakadaroba kuita mutauri wamunangagwa wototi ndaamwari hausi munhu bawatisi tombokuverengi 2023 chamisa panyanga musaona moto wapfana mirai muone zvamuita izvezvo muri kudzikireta nevana vaningiriki vari kujeravo obuda mujere imomomo mukana pane murume unotondomangara wakanisungisa ndingana toda kuzoti wakasungisa chii imi sadaroba zvinopera zvese izvezvo tatenda zvangu ndini semu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wesouth africa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuparidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvibhadhara zvemusouth africa paita kupokana pakati pekanzuro yemasvingo nevagari nehavo vanopindira chechi chepasi pemiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande semazuva ose ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele